mutangano wokupera kwemwedzi kanzuro yakabudisa mashoko ekuti vakatengera munyori mukuru wekanzuro vaedward mukaratirwa motikari yemhando yepamusoro yerudzi rwetoyota prado kubva kunze kwenyika uye rutarisirwa kusvika muguta munguva pfupi inotevera. Vamwe vagari vanoti kunyange vasingapokani neurongwa hwekuti munyori atengerwe motikari yebasa, vanoti aifanira kutengerwa motikari isingadhuri kuitira kuti imwe mari ifambise mamwe mabasa akaita sekuwanikwa kwemvura. Mumwe mugari wekwasis amai sungano zvarebwana chevanoti havasi kufarana nedanho iri.
Zvirevi kuti kana akanzi ngaatengerwe mota anofanira kutsvakirwa zimota rinodhura zvirwadza vagari. Izvi zvinotadzira kuti kanzuro haina ashungu navagari. Hati priority kuservice delivery vanoda kungozvifadza ivo pachavo. Kachiri chichitishungurudza savagari zvachose. Seni zvangu haina kumbofara, ndakatombotaura nezvazvo pane rimwewo gurupu ndichitaridza kunyinyita kwangu. Hachisiri chinhu chakanaka, tiri kutambura mvura asi vanokoshesa motikari. Tiri kutambura marara vari kukoshesa motikari. Hazvisi chinhu chakanaka chavakaita. Kanzuro yakaresa zvachose. Vane dzimwe nyaya dzavo futi dzavanadzo dzokutoti vanotengesa midziyo yekanzuro, kutengesa bhazi ne $20,000 RTGS. Imwe midziyo yakataurwa futi iye zvekuti vanongoita zvinhu zvavo zvavanoda ikoko vasingabvunzi vagari. Chavakaita chinhu chakaipa, dai vakatibvunzavo takavaudza kuti tsvakaiwo mota iri nani, hatiti ngavapambe netsoka izvi, mota yavakatenga inodhura.
Meya veguta remasvingo vakoleni Maboke vanoti havaoni chakaipa sezvo mutemo uchibvumira kuti munyori wekanzuro atengerwe motikari yemhando yakadai.
Of course we know kuti service delivery inenge irikungoafecta vanhu vese muzimbabwe rinoo, but hazvikonesi kuti basa riendere mberi nokuti kutonotezeka vashandi kunotoita kuti vawane simba kuti vagadzirise zvinoita service delivery. Isingachengochete yakatenga mamota mapurado ine prado yakaita seiyo kwekwe dhorobha diki rotova kadoma sori rotova nekadoma dhorobha diki rotova neprado yakaita seiyo tikaenda kwana mutare is the same situation lawai is the same situation saka hatigonuzoeka neexception. That's because kuda mezi kuda pane pakinda umwe munhu kuti vanhu vanenge vachinoziva kuti vanenge vagara nguva yakareba nayo.
Asi mukuru wemabasa musangano unomirira vagari nemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vati mari yakashatiswa nekanzuro yakawandisa pamotokari iyi.
Izvi zvokuti hatina mvura masvingo refuse haisi kukolektiwa, hapana service delivery yatirikutombotaura nezvayo, asi uona vanhu vachitenga mota inodhura kudaro zvinoratidza kuti maonero avari kutiita ndeayo ngototi tiri vanhu vasina basa, nokuti havagoni kutikoshesa zvokuti vatipiwo maservices atinobhadhara, asi vanokoshesa ivo kutengerana mota dzinodhura zvidzidzo yemhando yepamusoro kudaro. Saka izvi zvinhu zviri kugumbura vanhu vavagari vemumasvingo. Isusu semura tinoti haa decision yavakaita haifadzi, vaifanira kukonsulta votengawo mota yatoona kuti inoafodhika.
Guta remasvingo rakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira dambudziko remvura iro rava nemakore akawanda riripo. Mvura inouya mudzimba pakati peuzinzi kwemaawa mashoma yoswera isiko sezvo pombi nemishina inodhonza mvura yava kukurirwa neuwandu hwevagari. Vagari vanochema-chemawo nenyaya yekutakurwa kwemarara ayo asiri kutakurwa nenguva. Kanzuro inoti ine motikari mbiri dzoga dzekutakura marara muguta rose nekudaro dziri kukurirwa. Hapawo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo mumigwagwa, muzvipatara pamwe nezvikoro zvekanzuro. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.